zvatagara tichiziva kuti vanda vadiri story igamba renyika ende havatombobi kuti vaite zvekuitwa konfeti igaroziva vanhu vemuZimbabwe vane magamba ari mumwoyo mavo wekuti kunyange kuenda kuHeroes Acre kana kusaenda kuHeroes Acre vanhu vanoziva kuti uyu munhu uyu anga akamirira zvakati asi chinoratidzika panhau yavasitole navachikerema kurasika kunoita bato retonga rezanu PF padimbira rekutsvaka vamuti magamba enyika nekuti pakafa especially vasitole vanhu vazhinji vakatsutsumwa vachinzi vasitole havakodzeri kuti vaende kuHeroes Acre vakanovigwa kubhazi ravo kuchipinge asi bato rezanu PF harina kuteerera zvakataurwa nevanhu iko zvino izvi vamunangagwa vanovanga varivo zvekare mupolitibiro yezanu PF yakadhisaidha kuti vasitole vasaende kuHeroes Acre ndova kuti zvenhasi uno paya paya takaresva vasitole vaifanira kunge vakaenda kuHeroes Acre saka mubvunzo ndewokuti vangani vanhu vakarambidzwa kuenda kuHeroes Acre zvichida nekuda kwekuti vanhu vanga vari mupolitibiro vaisavafarira kana nekuda kwetribe kana kuti rwavo kwavakazvarirwa mutauro wavo zvakawanda mibvunzo inenge yakubvunza vanhu kuti uye zvekare vangani vari kuHeroes Acre vasingakodzeri kunge vari kuHeroes Acre
regai tinzwe kuna vachirumhanzu vachirumhanzu munoti nedanho rakatorwa nemutungamiri wenyika uye mashoko ataurwa navamaguru
ndofunga kana tichirangarira kana tisingatangamwe pakapinda vamunangagwa kuva purezidendi wenyika ino vakashandisa moto iri pazanu PF inoti unity peace and development ndokuchienderera mberi nokuti let bygones be bygones asi ndichipindura vamaguhu chinoitika ndechekuti musangano woga woga uno mukuru uyezve sekutaura kwavaita kuti nyaya yepolitibureau politibureau ndo inodhisaida kuti zvoitwa sei asi mukaongorora kutonga kunoita vamunangagwa ndohwokuteerera zviri pasi saka vane open door policy yekuti iwewe kana uchifunga kuti paripo pangu pari kupushewa nehurumende uya nenyaya yako titaurirane saka ndo zvavari kuita vanhu vokuchipinge vanotaura kuti musharukwa akagwa hondo varimo muzanu PF zana commanders vaiziva kuti vanhu havane history ndiani saka izvozvo hazvikashamadzi nhasi uno kuti musharukwa vasitole varikoginaziwe vapiwe remekedzo yavo iyoyo tingataura icho nechocho 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 inge iri nyaya zvaiyo kuda kuonesana mupfungwa kana njere asi chokwadi ndechekuti vamunangagwa munhu anoteerera vane open door policy pachivanhu saka vari kuti vanotaurai nhunha dzenyu tigadzirise musha wedu unova Zimbabwe saka ikoko ndokutogadzirisa kwacho ikoko ndokuachivha unity yacho peace ndokuachivha runyara rwacho igogo development ndokuti nyika yedu ibudirire
vamaguru ndinoziva kuti muri kuda kupindura ipapo kandai mhinduro
ya nyaya inenge yapo zvekare ndeyekubvunza kuti saka nhoroondo chaiyo yezimbabwe imbori ipi nekuti isu takakura tichiudzwa kunzi vanda vanenge sikole mupenge ranga riri gwara ipo zvino izvi taakunzi aiwa igamba renyika takanzwa zvekare nyaya dzaana Joyce Mujuru pane imwe nguva paanga achisimudzirwa kuita mutevedzeri wemutungamiri wenyika tikaudzwa napurezidendi kuti mai avo vakadonhedza chopa mai avo vanga vakadai vari kunguva yehondo 2014 pindu zvikanzi kunyeperwa zvese zvamanga muchinzwa saka tine dambudziko rehistori yenyika yedu zvatinodzidziswa zviri kudzidziswawa namuzvikoro ndinofunga kuti tinofanira kuti titange kuita revisit kuti nhoroondo yezimbabwe chaiyo ndeipi nekuti manyepo ari kunyanya
vachirumhanzu vamwe vari kuti danho ratorwa nemutungamiri wenyika iri ranangana nekuti nyika yatarisana nesarudzo iyi nzira yekutsvaga nayo mavhoti asi mumwoyo vanenge vachiziva kuti ndava nengistole James Chikerema vatengesi sezvataurwa nawa maguhu munoti
chinonetsa ndechekuti mazimbabweans vakawanda kuda kuva patriotic nenyika yavo vakawanda vacho havadi especially vezvekumanhau nhau ivavavo ishu iripo hazvinei namaelections maelections ari kuitwa gore rinouya saka tingati chinhu chinoitwa nhasi unei nezvekutaura zvepolitics zvinenge zvine nechekuita negore rinouya ndokurasika ikoko instead yokuti vanhu vafokase vanangane nekuti ichokwadi here kuti vanhu ndava vaministole igamba zvinobvira nokupi vanhu voziva nhoroondo yavo asi hezvo vanhu vasvetuka vakutofunga zvamaelections egore rinouya orati tomboti ndezvamaelections zvakaipa here izvozvo kuti vanhu ndava vaministole igamba
vamaguhu nyaya yekuti vamwe vari kuti danho ratorwa nehurumende kana navamunangagwa ranangana nesarudzo pindurai tinzwe
aiwa ipapo inini ndinoda kuti ndiitaure chokwadi kuti ndinobvumirana navo vamunangagwa kana vari kugadzirisa zvinhu zvakakanganisika kumashure vachizvitswatanura kunyange vakatarisana nemaelection kunyange zvichiva pamavhoti chokwadi ndechekuti randa vanenge sitole munhu akabatsira kuti nyika yedu iwane rusununguko kana kuti kuzvitonga kuzere saka vanogona kunga vazviita panguva yemaelection asi izvozvo zvacho zvokuti aiwa paya paya taka takakanganisa taakupagadzirisa ndinofunga kuti chinhu chakanaka asi hazvifaniri kugumira ipapo vafanira kuti vanyatsekuswatanidza nhoroondo yacho
vachiri mumhanzu mashoko enyu yekupeta munoti nezvataurwa navo maguhu tichiona kuti mumasango umo muchine magamba anotozivikanwa nevabereki kuti apa pakafushirwa nhingi apo vanhu vasati vacherechedzwa ivo
mashoko avo akanakisa chose asi dambudziko randoda kuti maybe mazimbabwe tinyatsokurangara ndiri kuti nyaya yokushandisa shoko rokuti tribalism tinofanira kunge tine ruzivo rwekuti zvinorevei saka iyoyo nyekuti tribalism detamboimira nokuti vanhu vane mitupo yakasiyana siyana unogona kunge uri moyo asi wakazvarirwa kwamutare asi defekti yekuti wanzi moyo uri paheroes acre vanhu vofunga kuti anouya asi ari mumanyika saka izvozvozvo haisati iri nyaya yatinofanira kukurudzira yekuti tribalism ngatizozivai kuti aripoi munhu ndiani chete